This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha eVoice of America eseWashington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina 19/2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti hezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vamwe vakarwa hondo vave kuda kutanga hondo.
Vanhu varamba vakamira nekudziva kuti vaMugabe is the right man for the job, and vanotungamiri vejekerere huri kudiwa nevanhu.
Vamwe vechidiki veZANU-PF vanoti zvinotogona kuvandudza bumbiro kuti vaMugabe vatonge kusvika madhongi amera nyanga. Vanga vachiratidzira muAfrica Unity Square vosungwa nemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanonzi vayambira vamwe vesangano reZimbabwe Liberation War Veterans Association kuti vave kuda kutanga hondo nekutaura zvekuti ndiana achatora chigaro chavo. VaMugabe vanonzi vataura mashoko aya kumusangano weCentral Committee webato ravo. Vanoruzivo nezviri kuitika vati vaMugabe vati kuita kwakadai ndiko kwakapa kuti paite hondo yegukura hundi. Vakarwa hondo vanonzi vari kutsigira mutevedziri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, uye vari kunetsana zvakanyanya nevari kuzviti Generation 40, avo vari kunzi vari kutsigira amai Grace Mugabe. Mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mpoko vakayambira vakarwa hondo ava kuti vave kupinda nemwenje mudziva. Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo vaVictor Matema Danda vati havana kupinda musangano uyu nekudaro hapana chavangataure pamusoro penyaya iyi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri weZANU-PF vaSimon Kaya Moyo, avanzi vanga vari mumusangano uyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaClifford Mashiri.
Vari kuramba vakaburitirana makano pamusana pekusagadziriswa kuti vachasiyirwa masimba navaMugabe ndiani, nyaya inonzi pachirungu succession crisis yemuZANU-PF. Nhau iyoyo haisati yapera, zvinoratidza izvo kuti kukakavadzana kuri kuitwa nezvipoka zvemuZANU-PF zvinosanganisa Lacoste inonzi inomirira vaMnangagwa, koti G40 yakamirira mai Mugabe. Kukakavadzana kwavo kunoonekwa mukunge Central Committee yati iyo kukanganiswa kwakaitwa basa rekumasvingo ngakugadziriswe. Vanoti zvakakanganiswa kuti veG40 vakava vadzingwa, vanzi vadizovwa executive yavo, zvikanzi aiwa ngavadzokere pakare. Saka makakavadzana aripo pamusana pekuti achatorera vaMugabe simba ndiani.
Ko, tichitarisawo kunetsana kunotyisa kuripo pakati peZANU-PF Youth League yakabatana nemadzimai dzimwe nguva, kana kuti Women's League nevakarwa hondo ava. Muri kuona sei nyaya?
Zvinotyisa kuti pokana kwavari kuita nekupesana kwavari kuita ivo veYouth League vakabatana neWomen's League vachirwisana nemawar veterans, hazvina kunakira musangano weZANU-PF. Zvinoratidza kuti vashaya gwara, uyezve nhau inongodzokera ipapo panyaya yekuti achatorera vaMugabe simba ndiani.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaClifford Mashiri vari parunare kuLondon naBlessing Zulu weStudio 7. Mapurisa anonzi nhasi masikati asunga vanhu vari kuratidzira vachigara pamwe nekurara muAfrica Unity Square vane chitsama kusiya kwemadzimai maviri chete. Chiitiko ichi chinotevera kusungwa kwevamwe varume vashanu vanosanganisira Dr. Patterson Dzamara vanove munin'ina wavaitai Dzamara avo vasungwa pakati peusiku hwapfuura. Varume vashanu ava vanonzi vari kupemerwa mhosva yekubira mamwe madzimai maviri anonzi akapfuura nemunzvimbo iyi usiku vachibvunza nzira yekuenda kwamurehwa. Dr. Dzamara nevamwe vavo vanonzi vave kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana, asi pataenda pamhepo tanga tisatanzwawo kuti vamwe vasungwa masikati aya vanzi vachaita sei. Nhengo dzemasangano anosanganisira reZimbabwe Activist Alliance, Occupy Africa Unity Movement pamwe neZimbabwe Women in Politics Alliance dzakabatana nezvimwe zvisharo zveZimbabwe uye dziri kuratidzira kwemazuva 16 kunyunyuta kwadzo nezvadzinoti kutadza kutonga kwehurumende yeZANU-PF. Chiitiko ichi chabatanawo nekusvitsa mwedzi 15 mushure mekupambwa nekutsakatika kwavaitai Dzamara avairatidzirawo vari muAfrica Unity Square. Mukutarisa nezvenyaya iyi tabata nhengo yeOccupy Africa Unity Square Movement vachausinyoni kuti tinzwe mafambiro ari kuita zvinhu.
Kwauya mamwe madzimai emapurisa akapfekawo hembe dzavo dzetiri yunifomu vakatakura zvimabhegi nezvihembe zvakabvaruka vachiti vari kubvunza rodhi yekuenda kwamurevo. Saka pavapiwa madirections yekuti vaende kunokwirirwa mabhazi mavo kunonzi kuna 40 kurengi, ivo vabva vadzika vachienda opposite direction ndobva vaonekwa vachimira nevamwe varume vaviri vavautsaura navo. Kwabva kwatobuda mapurisawo anga akawanda kuheji yakakomberedza Africa Unity Square. Madzimai aya ndobva atanga kumhanya achiridza mhere kuti mbavha mbavha vachiuya nekwanga kwakagara vamwe makomuredzi vakomana nevasikana. Saka mapurisa abva auya akabva ati madzimai aya abirwa nevanhu vavapa madirection. Saka pakuchibvunzana nepakupindurana ivo vanga vachitoziva vanhu vavari kuuya ndobva vatotanga kutobata Patterson Dzamara naPride nevamwe vakomana vachibva vatoti takuenda navo tavasunda. Mumwe comrade anova iye mutungamiriri weMCC National Youth Wing atorohwa zvokutokuvara ipapo nemapurisa achibva vadhonzwa ndobva vaendwa navo kusetrao.
Tanzwawo kuti masikati mapurisa ambouya vachiedza kubvisa vanhu nechisimba, ichokwadi here?
Haizo igaroziva ndozvavanogaroita mazuva ese kuti vakambozvifunza vanongouya vachida kuvhiringidza kodzero dzedu dzekugara mupaki.
Tinonzwawo kuti ivo urongwa hwenyu hwekugara muAfrica Unity Square hwaakukanganiswa nenyaya yekurwira masimba, zvakamira sei?
Handizvo pakuti kune makakatarwa emasimba, nekuti hakuna kumbobvira kwaitika makakatarwa, asi kuti kubva pakatanga kuuya vatapi venhau veZBC vachizotsvaga nhau ndopakangotangawo dambudziko iroro rekuti paakubuda makuhwa, nekuti vatapi venhau veZBC ndo vari kufamba vachitaura nekunyora mumapepa nhau kuti mune makakatano emasimba.
Nhengo yeOccupy Africa Unity Square vachausinyoni vari parunare muHarare. Zvichakadaro, urongwa hwekuratidzira uhwu hunonzi hwaive kukanganiswa nekurwira utungamiri pamwe kuitika pakati pemasangano aya. Mumwe wevakatanga kuratidzira uku muzvare Linet Mudehwe veZimbabwe Activist Alliance vatenda kuti mune kusawirirana uye vanga vambomira kuenda kuAfrica Unity Square nekuda kwekusawirirana uku.
Mazuva maviri apfuura handisi kuenda kuAfrica Unity Square. Watakatanga chirongwa chekuti tazenge tichirara ikoko semazuva 16 kubva musi wa1 June kusvika musi wa16 June unove iwo Day of the African Child. Chikonzero chandambomira kuti ndiende kuSquare inhau yekuti pane vanhu vatakakoka kuti tishande navo vanove ivo veZimbabwe Women in Politics Alliance neOccupy Africa Unity Square yakamirirwa naPatterson Dzamara, imwe yacho yakamirirwa naLinda Masarira. Paita kamusanzwisisana kakurwisana eza kufungidzirana kasina kunaka. Saka pane nyaya yakabuda muHerald iyo yandakange ndakakupomerwa kudzidhi ndakazviita. Saka ndakaona kuti muri vanhu vashoma haigona kuzvizvisa ngekuti ndanga ndakutyira upenyu hwangu kuti pane zvaigona kuzvizvisa zvaizokanganisa upenyu hwangu nekuti for the sia Saturday ndafaidhe vanhu ndakabirwa mafoni musure mande manheru ndakabirwa ndiri ndega foni ndakagara nevamwe vangu pasina kana mumwe munhu auya saka zvairatidza kuti pakati pevanhu vangagara muswea ndo pane munhu akandibira foni saka ndakapinda kuti kusuduruka ndichimbotora mapemo vanhu vachimboita kuti hasha dzavo dzikidzikire ndaigona kuzobatsira asi ndiri kudzoka zvangu muzwana nhasi
ndiani wamanga muchinyanyonetsana naye pavanhu vese iwa
paita chikwata kunyanya chikwata cheoccupy africa and square avo vaitungamirwa naitai dzamara iri mhosva yekuti vane vanofunga kuti chese chinoitwa muafrica and square ivo ndo vanofanira kutitungamiri uye vobva vatotaura kuti zvinenge zvichifamba zvakadai zvakadai saka vanenge vanofunga kuti vane monopoli neafrica and square
uko mashoko akabudawo ekuti muri kunetsana panyaya yekutungamira nenyaya yemari zvakamira sei
panyaya yemari isu sezimbabwe activist alliance takafundraiser $50 chete from mamembers edu asi homwe ndiri kungonzwawo sekungonzwawo kuri kuita munhu wese kuti panenge paita vanhu vanoda kubatsira nemari saka izvi ndofunga ndokuti vanhu vaide kubva varwisa kuti ini ndinge ndibuda musquare but so far handina mari ndandinoziva yakapiwa kuoccupation and handina wandakambotaura naye nezvenyaya dzemari
mutungamiri wezimbabwe activist alliance muzvare Linet Mudehwe vari parunare muHarare nestudio 7 Bato reMDCT rinoti Governor weRBZ Dr. John Mangudya vanofanira kusiya basa nekuti vakundikana kugadzirisa nyaya dzekushomeka kwemari munyika. Bato iri rinoti kutyisidzira vemabhanga nevamwe vachiti vachasungwa kupedzera hoko padehwe reshinde. Vati vamangudya vari kungotevedzera zvakaitwa nevai vegavhuna kare vaGideon Gono avo vakasiya nyika yaenda kumawere. Hatina kukwanisa kubata vamangudya kuti tinzwe divi ravo asi Marvelous Muhlanganya weStudio 7 abata mutauriri weMDCT vaObert Gutu.
Tiri kudaro nokuti Dr. John Mangudya munhu watinoremekedza zvikuru as a banker. Asi mazuva mashoma pfuura ava zvavava kuita kunyanyanyanya panyaya dzezvemabond notes avatatiwo achatanga muna October muna gumi guru gore rino nezvimwe zvavari kutaura vachityityidzira nokubvundutsira vamabhanga toona sekuti vamangunzya vanenge varashika gwara minguva tofunga kuti pamukuda semunhu anenge achishandavo nevanhu vezano vari kupindwa papuresha yakaoma asi tinoti ivo vamangudya ngavangorambawo vachingoita semunhu anoziva zvebanking tinovaziva vari munhu anoziva banking kubva vachiri kuCBZ kwamakore akawanda zvino zvava kutotishamisa sesu vamwe vanovaziva kuti ko vamangudya vapindwa nei ndosaka tiri kuti vasvibisa zita ravo kana kuti vari kumanikidzwa nevanhu vezano toona kuti zvingabatsira kuti chimiro chavo chishoma chasara ichocho chirambe chakadaro ngavachisiyavo basi
Imi seMDCT pane zvamuchaita here kuti muite kuti chichemo chenyu ichichinzwikwe?
Isu tine nhengo dzakati wandei muparliament mudzimba mbiri dzeparliament munational assembly nemusenate uyezve tinokwanisa kuti pari zvino tigadzirisa hatinotiwo mamotion anonzi muchirungu mamotion okuti vamangunzya titi zvava kuita semuri kuru wereserve bank inofanirwa kunge inogadzirisa monetary policy yenyika zvavava kutaura kuti tichada kuti titorere maresinesi vanhu vemabhengi nokuvhundusira vanhu vemabhengi nokungovhundusira vanhuvo zvavo general members of the public saka tichaona kuti nhengo dzedu dzeparamende mamembers of parliament edu vachaita motion yokuti vamangunzya vakundikana ngavasiye basa
muri kufungidzira kuita izvi rini
pari zvino parliament yakatogara iri musession tiri kuti chero motion zvayo ikasabudirira nokuti hatina manhamba akawanda asi tinoti muchishona ashunya arwa
mutauriri weMDCT vaObert Gutu vari parunare muHarare naMarvelous Muhlanganya weStudio 7 Mutevedzeri wasachigaro wesangano reZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Nanetisi Lukuni vaudza vatori venhau nhasi kuti havasi kuzodzokera kumashure pachirongwa chavo chekuongorora mapazi ehurumende anonzi ari kuita zveuori. Izvo zvinotevera mashoko emutauriri wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaGeorge Charamba ekuti pane dzimwe nguva vesangano iri vari kukurumidza kumedza kutsenga vachada. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vadhumisane Mutombeni vesangano reZero Tolerance Wise Consultants.
Pamashoko akataurwa navacharamba, handina kunzwa vachiti Zimbabwe Anti-Corruption Commission ngaisaita basa rayo rainosungirwa kuita pabumbiro remutemo yenyika reconstitution yeZimbabwe. Havana kuti ngaisainvestigeta maparastate house. Ndinoimba kuti ndozvakonzera kuti paite kakusanzwisisa nokusanzwisisana uye kuti vanhu vamwe vanhu vanyunyute. Kunzwa kwandakaita ndekwekuti vaiti maitirwo azviri kuitwa havasi kugutsikana nazvo.
Tichitarisawo mutemo uripo iwoyo, mungati here imi unokwanisa kupa Zeki mukana wekuti iite basa rayo yakasununguka?
Todzokera paarticle 6 yebumbiro remubatanidzwa wenyika dzese repasi rose weUnited Nations Convention Against Corruption. Article 6 ndiyo inoestablisha mabodies akaita sezekaya anonzi pachirungu mapreventive anti-corruption bodies. Anosungirwa kuti ave neindependence, vave vakazvimiririra vakasununguka kuita basa ravo. Zvinova izvo zvatakatorawo tikaisa muconstitution yenyika.
Vadhumisani Mutombeni vesangano reZero Tolerance Wise Consultancy vanga vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Gurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora nasi vaudza komiti yeparamende inoona nezvedzidzo kuti zvikoro zvose zvemunyika, zvingave zvehurumende, dzisvondo kana zvakazvimirira, zvinosungirwa nemutemo weNational Education Policy kuona kuti vana vese vaita National Schools Pledge uye vati bazi ravo rinotarisira kuti zvikoro zvose munyika ndozvazviri kuita kubvira pakatanga kotoro yechipiri pachitorwa danho irori. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vadokora vange vakokwa nekomiti iyi kuti vazotsanangura nezvenational pledge zvichitevera kuchema-chema kweveruzhinji munyika kubvira pakanzi nebazi ravo zvikoro zvese zviite national pledge kutanga kwekotoro ino. Vadokora vati hwaro hwenational schools pledge hunobva munhungamidzo kana munhanganyaya preamble yebumbiro remutemo iro rakadzikwa makore matatu apfuura. Vadokora vanotsanangura kuti national schools pledge inoita kuti vana vechikoro vaite chidzidzo chekukudza nyika yavo, kushanda nesimba pamwe nekuremekedza nekuchengetedza upfumi hwenyika yavo. Vaenderera mberi vachiti National Schools Pledge iri paurongwa hwekuvandudza dzidzo munyika uhwo huchangotanga kuitwa nehurumende.
Takaitawo pedu dzimweni dzenguva zvinotadza kukwana nokushayikwa kwemari, asi basa takaita nemwoyo wese, ende tinotarisira kuti gore rino ndo rimwe ratiri kufamba naro tichitaura chete kuti zvichauya izvi zvakadai, zvichauya izvi zvakadai.
Asi nhengo dzeparamende dzavo dzavadokora kuti chisiri kufadza veruzhinji inyaya yekuti vakangoita fungira mwoyo rwendo rwembwa. Asiwo vati aya manyepo, sezvo vati vakafamba nenyika yese vakasangana nevanhu vanodarika miriyoni vachiziya nezvenyaya iyi. Imwe nhengo yekomiti vaTrevor Saruaka veMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vabvunzawo vadokora kuti pane urongwa here hwekucherechedza vanhu vakaurayiwa munguva yekukuraundi nekisawo zvido zvevamwe vanhu. Asi vadokora varamba kupindura mubvunzo uyu vachiti nyaya iyi yave kumatare edzimhosva pavabvunzwa kuti sei nhengo dzeparamende nevashandi vehurumende vasingaiti national pledge kana yakakosha sekutaura kwavo. Vadokora vati nhengo dzeparamende dzakasununguka kuiita kana dzichida, vachiti ivo vanotaura pamusoro pebazi ravo chete. Vadokora vati bazi ravo richatanga makwikwi munguva pfupi inotevera ekunyora national schools pledge nemitauro yese 13 iri mubumbiro remutemo wenyika. Vabereki munyika vane maonero akasiyana-siyana pamusoro penational schools pledge, uye vamwe vakaita savajerichi wavati havana chavanoona chakaipa panational schools pledge.
National pledge tingati chinhu chinongoitwawo kune dzimwe nyika, chatanga tasarira kuti tinge tichichitora tichichiitawo.
Kutaura kudai pane mumbereka akatokwidza nyaya yekudare repamusoro soro reconstitutional court achiti national pledge iyi inokanganisa kodzero dzake semukristo. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.
Kunyange hazvo ruzhinji rweZimbabwe rwakanganwa nezvehonde yerusununguko kuvagari vekumukumbura mudunhu remashonaland central. Nyaya yehondo iyi inyaya ichiri kuvashungurudza zvikuru nekuda kwezvimbambaira zviri munharaunda yavo. Mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Sangano rakazvimirira reHalo Trust nderimwe remasangano ari kubvisa zvimbambaira kumusha wemukumbura. Studio 7 yakashanyira nzvimbo iyi ikaona vashandi vesangano iri vari mubishi kubvisa zvimbambaira izvi zvinova zvunhu zvafadza vagari vemunzvimbo iyi. Vanowo Piroro, mumwe mugari wekumukumbura, vanoti kubviswa kwezvimbambaira munzvimbo yavo kuri kuvasunungura sezvo vange vasingachakwanisi kufamba munzvimbo yavo vakasununguka.
Kubviswa kwezvimbambaira kuri kubatsira zvakanyanya kwazvo kubva zvipfuyo zvevanhu zvaikwara nezvimbambaira, bati pari zvinhu zviri kuchengetedzeka zvakanaka. Ndoimwe poindi yekutanga. Vanhuwo zvakare vari kuwanawo nzvimbo dzekurima dzinge dzabvisa zvimbambaira zvaidziya.
Izvi zvakatsinhirwa navamichael Murinyu vanogara mudunhu rekwakapfudza mumukumbura makare.
Nezvirema zvakawanda ende minda ndomatinorima imomo, ndokwatinonwa mvura. Saka kubviswa kwezvimbambaira ndokuti kuita zvinhu zvakanaka kuti chiaunyawo kugarwa zvakanaka.
VaJuly Picture Knowledge vanova mukuru anoona nezvekubviswa kwezvimbambaira musangano rakazvimirira reHalo Trust vakataurira Studio 7 kuti pachine basa guru riri kuda kuitwa, vakati kushayikwa kwemari ndiro dambudziko guru ravanosangana naro.
MuHalo Trust takapuwa stretch ye 417 km frontage kubva kuchidodo kusvika kuna Rwenya. Ndonzvimbo yakapuwa HALO Trust. Saka takatsvaga nzvimbo dzine concern, dzine kudzivirirwa kwakanyanya kwevanhu. Saka ndodza takakasika kupinda. Saka takatanga nenzvimbo yekapfudza, tikabvapo tikapinda mafoya, tikapinda magomo. Izvo zvitiri kuchimushonga. Saka machallenges atinawo seorganization iri kubvisa zvimambaira ichallenge yekuwana madona.
Zimbabwe ndeimwe yenyika dzichine zvimbambaira zvakawanda zviri pedyo nemisha inogara vanhu. Ndakamirira Studio 7 kumukumbura, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 11605 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanodarika zviuru gumi nezvina vari kutarisirwa kuenda kuFreedom Hall kurufu rweshasha yetsiva Muhammad Ali kuLouisville, Kentucky muAmerica mangwana. PaFreedom Hall apa ndo pakarwira Ali mutambo wake wekutanga muna 1960. Boka reve chidiki rezano PF Youth League kumanikaland rinoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanofanira kutonga kusvika madhonga ameranyanga. Boka iri rinoti kana zvichibvira kutovandudza bumbiro remutemo zvinofanira kuitwa. Izvi zviri kushorwa zvakanyanya nevamwe munyika vanoti kudzorora utongo wejekerere kumashure. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Mutsvare Gladys Hlachiwayo uye sachigaro wezano PF Youth League kumanikaland vamuuso Chingono. Blessing atanga nekubvunza vachinguno nezvekurudziro yavo iyi.
Tiri kudaro nepamusana pekuti vamugabe vane utongi hwejekerere, vari kutonga nyika zvakanaka, upfumi hwamaoko evanhu vatema, minda takukontrola isu vanhu vatema, mune runyararo munyika, zvinhu zviri kufamba zvakanaka.
Muzvare Hlachiwayo, munoti kudini mashoko mukoma mubusa?
Mashoko ari kutaurwa nemukomana uyu mashoko anotyisa, uye mashoko atisingatarisiri kuti seZimbabwe inotaura iyo tikatarisa mafounding provision ari muconstitution yedu
ma founding values, ma founding principles. Anotaura iyo kuti Zimbabwe is a unitary, democratic and sovereign republic. Nishida kunyonyo underline pakanzi democratic. Mashoko ari kutaurwa aya anotora masimba muvana veZimbabwe. Nekuti vana veZimbabwe vanofana kunga vane nguva yavano vanofana kupiwa mvumo yekusarudza mutungamiri wavanoda pamakore mashanu oga oga. Zvavakutaurwa izvi zvekuti mutungamiriri anofana kuramba angoripo narini narini. Zvinotoita go against constitution. Inopa iyo mutungamiriri matemu maviri.
Mukoma Chinguno, munotenderana nazvo here?
Handi chekutanga tiri kurasika hanzvadzi yangu. Tiri kuenda kuma elections 2018. Saka zvatiri kuenda kuma elections 2018 hatisi kuimposa vamugabe asi seZANU PF tisu isu tiri kuisa vamugabe secandidate yedu. Hatisi kutyora democracy because vamugabe ndo vakatounza democracy muZimbabwe. ZANU PF ndo yakatounza utongi wejekerere muZimbabwe. Kuti tinge tine ma opposition parties kunge kuine ma elections kutobudikidzane kutungamira kwaita vamugabe armed struggle tichizounza independence. Saka point yedu isusu vechidiki tiri kuti ZANU PF Manikaland Youth League iri kuti seZANU PF tiri kumisikidza vamugabe secandidate 2018. Rimwe bato rakasununguka kufielda any other leader wainoda. Toenda kuma elections atinoziva kuti nesupport na vamugabe munyika yeZimbabwe kubudikidza nekugona kutonga kwaurita nyika tinowina zvakare with even more seats. Nyaya yekuti constitution inoti chii? Constitution inoiswa nevanhu, inoamendwa. That's why kune maamendments anoendwa kuconstitution. Saka zviri pari kuvanhu again kuti kana tichida isusu sekuwanda kwatakaita nepopulation yedu tinogona kuamenda constitution toita referendum kana vanhu vakada kuti vamugabe vapfudze two terms sekuze kwanoita kuti vanowada zvinogona kuitika.
Muzvare Chatwai.
Zviri kutaurwa nehanzvadzi yangu izvinhu zvinoshamisa. Chekutanga chaari kutaura ari kuti anzi hondo yakarwiwa navamugabe. Handizivi kuti akazviwane zvinhu zvake izvozvo. Hondo yechimurenga yakarwiwa nevana veZimbabwe. Ivo vakarwa chimurenga. Hapana munhu asina kurwa hondo. Munhu wese akanga ariko nguva iyoyo ane chaakaita kuti chimurenga chienderere mberi.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika muzvare Gladys Sachwayo vari parunare muHarare. Manzwa okubva kuna sachigaro weZANU PF Youth League kumanikaland vamubusa Chingono vanga vari parunare kwaMutare. Blessing Zulu weStudio 7 ndianga achikokera nhaurirano iye. Muchirongwa chedu cheWomen's Round Table na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yechikafu pamwe nechirongwa chekushayikwa kwemari nepamwe nekushayikwa kwemari zviri kuitika munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vamwe vakarwa hondo vave kuda kutanga imwe hondo pakukurudzira kwavari kuita kuti ndiani achatora chigaro chavo kana vasiya chigaro. Vamwe vechidiki muZANU PF vanoti zvinotogona kuvandudza bumbiro remutemo kuti vamugabe vatonge kusvika madhonga ameranyanga. Vanga vachiratidzira muAfrica Unity Square vanosungwa nemapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiya mina ndimi yake Mwakalele na Chris Gande.